Mutauriwe dare paramende wa Jacob Mudenda vati mazuva maviri kuzeyagwa ad hoc committee on the analysis of the preliminary delimitation report aratidza kuwirirana pakati penhengo dzese dzeparamende nekudaro dzatambira gwaro iri.
There is unanimity in terms of the substance of the ad hoc committee report.
Pane kuwirirana pamusoro pezviri muripoti yead hoc committee.
Vati zvakataurwa nezuro mudare resenate nenational assembly zvichapinzwa mugwaro iri, iro richasvitswa kumutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa kuti varisvitse kuzeg. Sachigaro wead hoc committee vapupuraito gareti vezanu pf vachimirira gutu south vaudza studio 7 kuti vapara kuti gwaro iri ratambirwa.
Zvakabuda zvakawanda, even mienzaniso mizhinji yataa tisingazivi patanga tichinyora ripoti izvizvi yakazobuda, nokuti mumwe noumwe wanga akutaura swaanogara nekwaanoziva zvakaitika ikoko. Tanga tichitoshamisikawo nezvimwe zvataa tisina kunge takawana muripoti zvanga zvobuda kubva mukati memaonorable member.
Izvi zvatsinirwa nemuva vatevedzeri vemutungamiri wetriplec vatendai biti vachimirira Harare East.
1319 yeconstitution inotaura kuti paramendi ine simba rinokunda remunhu wese muno munyika neorganization yese. Saka paramendi ine oversight over the final report ichaproduswa neZimbabwe Election Commission. So paramendi ine kodzero yekuti kune zeki makateererai zvatakakunzwai. Hongu constitution inoti zeki ine final say, but parliament iri pamusoro pezeki. So parliament still has that right of considering whether its contended issues have been listened to.
Vanotungamira nhengo dzeMDC National Assembly zvakare vachimirira dunhu reHarare, amai Paulina Mupariwa vati vanotsigira danho ratorwa neparamende vachiti zek inofanira kuita sarudzo pajekerere.
Nokuti maelection agara anogona kungwe achingoramba achiramba achiita achikutanga kuti tiende kumaelection tine chinhu chatokupikisana nacho kare.
Mumiri wenoto vatemba muliswa avo vakazvimirira vanoti zvichitevera kutadza basa pavanoti kwakaitwa nezek nekupamba kwaita nguva kuti sarudzo dziitwe, veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekuvhota kuti sarudzo dzoenderera mberi here kana kuti kwete pareferendum.
Saka inini ndinoona kuti referendum is now the way forward, nekuti iyo paramendi yakatadzawo, zek ikatadzawo, hapana akagona. Saka chiendai kuvanhu vane simba, iyo iyi referendum inenge yauda kuitwa manje. Referendum ndiyo inopa simba kuti president vanzwe kune vanhu kuti maelections aenda mberi here. Kune nyaya dzecovid futi dzakataurwa dzisina kunge dzakagadzirwa kuti dzakafamba sei. Zvinokanganisa urongwa hwenyika panyaya dzemari nezvakadaro.
Asi vabiti vati sarudzo dzinofanira kuitwa pagadziriswa zvese zvinodiwa.
Asi kusarudzo handei, zeki yagadzira zvakashata zvataurwa nemakurukota eparamendi. Zeki yogadzirawo zvimwe zvisiri muripoti zvinoita kuti maelections zvedu atanga ari free and fair, kurohwa kwevanhu, kusungwa kwevanhu, nyaya dzemumhepo dzekuti hatina free and fair media and so forth. So izvozvo zvakare zvinofanira kugadzirwa zvatakanyora mugwaro redu rekuti reprepare.
Kurukota rezvemitemo vadziyambi dziyambi vati gwaro ratambirwa neparamende richaindiswa kumutungamiri wenyika. Vamunangagwa vanotarisirwa kutambira gwaro iri mangwana. Zvikuru zvakabuda muongororo yakaitwa neparamende inyaya yekuti zek haina kutevedza gwaro remutemo pamwe nekushandisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti national census payakatara miganhu inotarisirwa kushandiswa musarudzo dzegore rino. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.